Dare repamsoro rakapa mutongo wekuti harina chimuimbo chekuti vamutswanedi vakaenda kudare repamsoro soro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navamutswanedi zvekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri, nokuti Home Affairs inenge ichingova zvene mamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vamutswanedi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakaivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit, voindazve kumasangano anogira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo stakeholders kuti zvoitwa sei, kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tava kudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kumabasa mukomiti inoona nezvemagwaro eZEP yeZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu seZEP Coordinating Committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu pari zvino, nekuti hatisati tanzwa pamire minista weHome Affairs, nokuti pari zvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare ari pamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network, Dr. Vosimuzisi Banda vanoti havaone vamutswanedi vachidzokera kumatare kunokwikwidza mutongo uyu.
Vanogona zvavo kuti vaite petition kana kuti vaende kuconstitutional court kana vachida kutambisa zvavo nguva, nekuti tinoona kuti vahwine nyaya iyoyi mhosva iyoyo kukota hazvioneki kuti zviri nyore, nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yokuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti, nekuti vakatadza kutevera procedure chero yanga isiri pasi pepaja.
Vatiwo gakava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndechekuti vachimirira kuti vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri vati mutongo uyu vakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungomeka shuwa kuti vane simba vanomeka madecision vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotyaira magonyeti reAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vana veZimbabwe kuti vashande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati ave kunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamutswanedi ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.